Mukuru anoona nezvekugadzirwa kwemishonga mubazi reutano, amai ropafadzai hove, vanoti Zimbabwe haisati yaita tsvagiridzo inoburutsa pachena kuti mbanje inoshanda semushonga wokurapa zvirwere zvakasiyana-siyana, kunyange hazvo mbanje yava kubvumidzwa kurimwa zviri pamutemo nevanhu vanenge vapiwa mareziness ekuita izvi. Amai hove vanoti mutemo uripo unoti mbanje iyi inotanga yaitwa mishonga yemafuta nemapirisi yotengeserwa nyika dzine mitemo inobvumidza kushandisa mbanje semushonga, kwete kuitengesa muZimbabwe.
Zviripo ndezvokuti mutemo uri kuti kana mbanje yarimwa poitwa value addition muno, kusaexportewa mashizha asi kuti exportewe oyo, kuexportewe ivo vane vapiwa malicense kana vakange vazogadzira mushonga voexporta iri mushonga vachiendesa kunyika izvozvo dzakatoita tsvakurudzo. Ndo urongwa huripo, endi pamwe chete ipapo zvinopa mukana wokuti mishonga kana yagadzirwa, vana nyanzvi dziri muno maresearchers vobva vachiita tsvakurudzo yokuti mishonga iyoyi panotevera vana chiremba vedu vanokwanisa kuzoishandisa. Asi pari zvino zvese zvine zvagadzirwa, mishonga yese inenge yakagadzirwa ndiyo export kuti inoshandiswa nenyika idzodzo dzakatokwanisa kuita tsvakurudzo dzatova nemitemo yokuti varwere vavo vanokwanisa kushandisa mishonga iyoyo.
Amai hove vanoti hurumende haisi kubvumidza munhu wese wese kuti ari nembanje sezvo ichityira kuti inoguma yoshandiswa zvisiri pamutemo.
Ndoda kutsikiridza zvakare kuti mutemo uyu hausi kuti mbanje yava kubvumirwa kuti ani nani zvake ange aya achirima for recreational use, because muno muZimbabwe kuiputa munhu achizokwanisa kudhakwa zvake ndiyo recreational use.
Amai hove vanoti kuti munhu apiwe rezinesi rokurima mbanje anofanirwa kutanga aratidza humbo hwekuti kune makambani ekunze kwenyika anoda kutenga mishonga inogadzirwa kubva mumbanje.
Tikatarisa mutemo wedu zvakare iwoyu unonzi Statutory Instrument 62 of 2018, vanopiwa malicense kuti varime vanotofanira kutaridza umbowo hwokuti vanotova nemarket yekuti vagonotengesa mushonga uyu, nokuti ine ichitova condition yekuti vapiwe license kuti vataridze kuti kune market yavanotengesa. Nokuti kana pasina market ndo panozouya dambudziko rokuti mishonga inozopedzisira yaakutengeswa kunoputa, iko kusina mutemo uchiripo wokuti kuputa hakubvumirwi.
Imwe nyanzvi munyaya dzembanje Dr Zorodzai Maroveke vanoti tano rehurumende rekupa vanhu marezinesi harisi kutambirwa nevakawanda vagara vachishandisa mbanje muchivanhu semushonga unorapa. Dr Maroveke vanoti mbanje yagara ichishandiswa munyika chirungu chisati chauya.
Pandakambosanganawo nevechivanhu havatwirirani nekuti pave nemutemo wokuti asi nekuti ivo vagara vachitoshandisa mbanje iyi kurapa, saka vanotongoona semumwe wemishonga yechivanhu yavanoshandisa yavakangopiwa una musikavanhu. Saka ivo vanondowani panenge pane kamangange ipapo kuti masaientist, vamunoti masaientist nevechivanhu havanyatsori kuti vadhonzerane ipapo, nekuti ivo vanoziva kuti mbanje inorapa zvinhu zvavakagara vachitoziva kubvira makare kare. Saka nyaya yavo iri pakuti nhasi nekuti varungu vazotaura kuti hazvishuwa inorapa, ndopataakuda kuzvizvibvuma chaidi kuzvibvuma kare.
Asi Dr Maroveke vanoti kunyange hazvo Zimbabwe iri kuomesa musoro panyaya yekuisa mitemo yembanje iyi, kune vamwe vari kutenga mishonga iyi zvisiri pamutemo, izvo zviri kupa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda inofanirwa kunge ichivaka hupfumi hwenyika dai Zimbabwe ichibvumidza kuti mishonga iyi itengeswe munyika.
Tsvagiridzo dziripo panguva ino ndo dzakaitwa kunze kwenyika. Zimbabwe hatingatine tsvagiridzo dzayo dzakaita dzapatitaudzwa isusu vatingatiremuvaisekti, asi dziriko kunze kwenyika dzinosanganisira gomarara yemazita anoti gukoma, vana diabetes, pari, kuzwadziwa chako cha pain management franchise zviwere zvatiri kuona zvichirapa kunze kuzvakawanda zvine vamwe vanoita Alzheimer pane vari kutozvirapa nemishonga iyi vachitoitenga kunze kwenyika vachishandisa mafuta acho iwayo ini ndingati zvisiri pamutemo asi zviri kutoitika saka zvinova zvinhu zvinotorwadzei nekuti mari iri kutoshandiswa pane tidai taikwanisa kugadzira mushonga yemuno muzimbabwe vanhu vedu vachikwanisa vanorwara nemacancer vanorwara nezviro zvakasiyana vachikwanisa kuti vaone batsiro kubva kumushonga iwoyo uchitengeswa muno muzimbabwe zvingava zvinhu zvakanaka.
Nyika dzakawanda dzakabudirira kusanganisira America dziri kushandisa mushonga unogadzirwa kubva mumbanje mukurapa marwadzo nezvimwe zvirwere zvinobata mitezo. Sangano reUS National Academies of Sciences rakatambira makore maviri apfuura kuti ichokwadi kuti mishonga inobva mumbanje inogona zvikuru kupedza marwadzo muvanhu vakuru. Kambani yeWaters Corp yekuAmerica inonzi yakapa bazi reutano mushina unokosha madhora ekuAmerica zviuru mazana mashanu munguva pfupi yapfuura. Mushina uyu uchashandiswa pakugadzirwa mishonga yembanje uye mukuita ongororo yemishonga yakasiyana-siyana muZimbabwe. Pamusangano wakaitwa kuVictoria Falls gore rino, nyanzvi dzakabva kuLiberia, Rwanda, Uganda nedzimwe nyika dzemuAfrica dzakaratidza chido chekunzwisisa mashandiro anoita mbanje semushonga. Gurukuta rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kutanga kwemwedzi uno kuti Zimbabwe ichavandudza mitemo inoramidza kurimwa kwembanje kuitira kuti vanhu nemakambani ari kupiwa maresinesi vachitanga kurima mbanje iyi zviri pamutemo. Pari zvino munhu anorima mbanje kana kuwanikwa ainayo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika 12. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.